Vachicherechedza kutanga kwenguva yeLent iyo yatanga nhasi veZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika kushandisa masimba akapfurikidza kune vane muono wakasiyana kushayikwa kwemabasa nekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vachitaura nezvegwaro ravabudisa iri munyori muZCBC vaTravis Moyo vati apo vanhu vari kugadzirira sarudzo vanoda kuti kuve nerunyararo.
Pfudzi vedu vanonetsekana nemhirizhonga yatiri kuona iri kuitika munyika.
Mugwaro ravo veZCBC vati vanonetsekana zvikuru kuti nguva yesarudzo yasvika pane vamwe munyika vari mujeri nekuda kwokuti vane muono wakasiyana nehurumende. Mumwe wevari mujeri pari zvino mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vebato reCitizens Coalition for Change vakasungwa muna Chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekuurawa kwenhengo yeTriple C Zvaremo Blessing Ali. Vasikala vari kunyimwa mukana wokubhadhira mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba. Pane vamwe vanhu vapfumbamwe vebato remutwakazi Republic Party vari mujeriwo. Vawedzerwo vachiti nyika inofanirwa kusarudza vatungamiriri vasina humbimbi ndoga.
Kana tichisarudza vanhu vanotitungamirira, ngatisarudzei vanhu vane hanya neupenyu, ngatisarudzei vanhu vanoda kuti tive nekubudirira.
Mutungamiriri weZimbabwe Council of Churches variwo Bishop weCentral Zimbabwe muchechi Anglican Reverend Ignatius Makumbe vati panguva ino yekutsanya nekunamata vari kukurudzira vatendi kuti vanamatire sarudzo dzejekerere.
Kunamatira kuti maelections ari kuuyawa aitwe murunyararo zvotoona kutoti tiri kutanga nekutokundikana izvozvi tiri kunzwa nyaya dzokuti kune vamwe vanhu vari kunetsana nokukuvadzana.
Vamakumbe vawedzerwo kuti vatendi vanofanirwa kunamatira mutungamiriri anobudisa Zimbabwe mumatambudziko airi. Vatiwo makereke ari kupinda munguva yekutsanya nekunamata iyi vachiyeukawo dambudziko rawira kunyanya vechidiki rekushandiswa kwezvinodhaka.
Kare kunamatira kunyangwe nyaya dzekudhakwa kwevana vechidiki. Mwari atirangarire senyika vana vazive kurema chakaipa vachitungamidza zvakanaka muupenyu hwavo.
Mukuru mubazi reZANU-PF vanoona nezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vati bato reZANU-PF rinowirirana nevemakereke kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tabatana sevana vemuZimbabwe tinzwisise kuti sarudzo hadziite kuti ukama hwedu hupere, hadzigezi ukama. Sarudzo inzira chete yokungotsvaka kuti nyika yedu iende mberi tichiona kuti ndiani ungatitungamirira.
Izvi zvatsigirwawo nevakasanobata chigaro chemurongi wemabasa muTriple C vaAmos Chibaya.
Patoenda kusarudzo apa senyika ngapasawanikwa mhirizhonga inoitika munyika. Vanhu vanosarudza utungamiriri hwavanoda murunyararo pasina mhirizhonga.
Kutanga kwechirongwa chelendichi chinova chirongwa chekutsanya nekunamata maKristu nhasi achioyechedzawo chitatu chemadota. Lendi inoitwa kwemazuva makumi mana aya anozopera nekucherechedza kumuka kwaJesu kubva kuvafi panguva yeEaster. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.